zvinji nhasivaswera vachibata maoko pamba pemufi mumusha wemaibhoreni muno muharare vakamirira kunzwa kuti Chinks achapihwa ruremekedzo rwakadii nehurumende mumwe wevanhu vauya kuzochema Chinks igurukota rezvemari vapatrick chinamasa avo vati nyika yarasirwa zvikuru nekushaya kwaita Chinks
ngati comrade Chinks munhu akaita mbiri yekukurudzira masoja edu mawar veterans wachirwisa muwengi tisati tapinda muindependence aizotipa futi gwara nekutikurudzira tapinda muindependence kuti tirambe tiri pachinangwa chekuziva kuti magamba edu akafirei comrade Chinks akaita basa guru kuchengetedza nekuzivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti magamba edu akafirei ndingati pamusoro paizvozvo tinopa chiremekedza chakakura kuna comrade Chinks nebasa guru rawakaita kuriritira nekushandira mhuri yezimbabwe kushandira nyaya yedu yerevolution kuti zimbabwe ibudirire kuti tisvike apo tiri imoraro yetaipiwa nana comrade Chinks waitipa muraro nemandyo dzavo kuti tirambe takabatana tirambe tichiziva chinangwa chakafira magamba edu so ndinoda kuti nditi kuna comrade Chinks tarasikirwa zvikuru nekushaika kwaita ndinodaira kuti mwari achamupa chipo chake chekuziva kuti munhu uyu akashandira zimbabwe
mashoko avachinamasa atsimirwa nemumwe muimbi akagoita mukurumbira knowledge kunenyati uyo anoti anoita zvekuimba pamwe nebato rezanu pf anoti arasikirwawo negamba
no ini senini ndarwadziwa nekuchikonzero chekuti namukoma Chinks taiva vanhu vaidyidzana zvakanyanya kubvira vachiri muchitungwiza umo taime vakatanga kudzimbikana ndaipota ndichitosvika kumba kwavo ndichinamata ndichitotaura kuti knowledge munin'ina ndatopora nemunamatoyu asi zvaitika izvi hazvina kundipira zvakanaka bati tinozvigamuchira nekuda kwokuti mwari wakatisika tine nguva yaanotitora zvakaita saizvozvo
vamwe vaimbi vakaita saoliver mutukudzi nasulomani chimbetu ndevamwe vakauya pakupera kwesvondo kuzochema nemhuri yekwachingaira imwe nhengo yechikwata chezimbabwe icho chaimba nachinks uye vari mumwe wevakashanda pamwe chete nemufi kubva vachiri kuhondo hamai beauty kachidza vati vakarwa muhondo yechimurenga vakapihwa ushingi pamwe nekuvaraidzwa nenziyo dzachinks
ini ndinakoma yechinks ka ndosaka muri kundiona ndiri kuchema kudai ndanga ndiri kubata basa navo zvakanaka ini ndaamai yezvinova nevana nevaroora asi yezvino koma Chinks wangu achingondidanidza kuti beauty kuratidza kuti atichiita zvakanaka asi kuimba kwedu kwakuchindiitira zvakanaka vakandidzidzisa kuimba zvakanyanya vakandisiyira kwaya inonzi Zimbabwe kwaya ndo yatiri kuimba nayo yezvino kana vari kuimba kwaya vakanditi vasikana kana ndisipo ndisiri kumagitare endererai mberi nekwaya saka izvozvi izvi tiri kuenderera mberi nekwaya yekunzi Zimbabwe kwaya tatiri kutoshaya kuti toita sei nokuti vanhu vezvino vakuda magita asi isu tiri kuda kuti nziyo dzedu dzirege kufa vana vedu vazive kwatakabva tirambe tichiimba nziyo dzechimurenga kana nanhasi ndine gurupu randinoimba naro rekuzimbabwe ndo chiwiro yedu
vachinamasa vati ruzhinji rwezimbabwe rune zvakawanda zvekudzidza kubva munziyo dzakaimbwa naChinks munguva yehondo uye nyika yawana kuzvitonga kuzere
ndingati chavangafanira kuziva ngechekuti hondo inorwiwa nemito yakasiyana siyana kuimba kwaiita kwaiita kuti vanhu vanenge vari kutya vaichisimba vanenge vane mwoyo yekuda kudzoka mumashure vaone kuti aiwa enda mberi so ndinoda kuti nditi chidzidzo icho tafunda pamusoro pekuimba kwacomrade Chinks ngechekuti kuimba kune nzvimbo yayo panyaya yerevolution hongu pane mabasa anozoitwa asi kuimba nemoral is very important panyaya revolution. So this is no kushisa pamusoro pa comrade Chings.
Mungano tere mziyo za Chings, muzware mezis kambunda. Vata hawa wane chiru kunaisa kutuurumende itore nguwa echi zea. Kutiopa mufirre mekezure gamba renyika ereka na kutikwete. Kana paka tarisu kwa nurondo yake. Muzware kambunda, vati pa marindano vigwa magamba renyika. Paka zarava na wakawanda vasinga kwa zire kuvapo. Vasinga cha wakaita chinobatika. Nukudaro vata hapana che kutuurumende mbosikwero zea pamusoro pa Chings.
Isusu sukutoti ni wadza soo sukutoti shamisa kuti munu ano disefa ungari hiru atombo ndi kutombo vunzu kwa Chinks kuti comrade Chinks seira sana kuitua hiru vanitofa nungi watori hiru automatically because sakatoo juwone isusu pa juna video juno buda sakuti ala kutuwaka ruwa hondo manju hiru sikuwa kutu ni wama anwa singa tombo disefi kungevari iko like ana boda gezi hatimbo disefi kuti waka ruwa hondo ichimure ngeipi achu Chinks nga itwe hiru ende hii hiru zeshua.
Veu kama vatataura navo, vata havana zvanga kwanisa kutaura, kudzamara vanzwa kuti hurumende ichataura danho ripi, zvichera chikumbiro chakasvitswa neutungamiriri weprovhinzi yeHarare mubato reZANU PF, pamwe nemuboka revaimbova varwi muhondo yerusununguko. Asi pataenda pamhepo, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vaIgnatius Chombo, vanga vachiti havasati vatambira zvikumbiro izvi, kuti vaone kuti votora danho ripi. Chinks akashaika musi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.